Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro gumi guru 29/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoita musangano nevakuru vemabhizimisi. Sachigaro vekomishen iri kuongorora kupfuurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemauto vaKhalema Mohlante votarisirwa kuongorora nyaya yemunhu akasungwa kuBulawayo achipa humbowo kukomisheni yavo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzozeya zvinoreva danho reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa zvekugadza vaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu. Veruzhinji voita maonero akasiyana-siyana pamusoro pemashoko emutungamiri wekereke yePhD Ministries vaWalter Magaya ekuti vawana mushonga wekurapa HIV pamwe negomarara. Zvikwata zvine mukurumbira muZimbabwe, Caps United neDynamos zvopesana nemukombe wechibuku Super Cup wemwaka uno mushure mekurohwa musi wemugovera nesvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveurongwa hweMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa wokupembera kusvitsa makore gumi nemapfumbamwe kwebato iri kubva parakavambwa pamwe nekugadzwa kwavaChamisa semutungamiri akasarudzwa nevanhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.